Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinotangana zvakare manero anhasi uri mupe mugovera kukadzi 1 2025 makateerera ku Studio 7 nepfinyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tenda kutuma kwanza kwa nesu mchirongwa chadu cha nasi ini zini jonga kandemi rindiri mu Washington DC ndikiti esu nesu mchirongwa chadu cha nasi sanga narunomiri rava gareve mumusha wechitungwiza rinotiri cha garapasi ne kanzuru pamsorope urongwa wayo wekuda kuputa rushowa kana kutuma jura oro achawani kwa haka wakwa jisiri pamtemo vanorwira kodzero dzevanhu vopa maonero avo padanho rakaziviswa nemutungamiri weamerica vadonald trump rekuti vachaendesa kujeri reguantanamo bay kucuba vanobva kunze vasina magwaro ekugara muamerica vachasungwa vaparadzi mhosva muimbi roy nkuda kwashe kachiko uyo anozivikanwa nerekuti oriano ofarirwa zvakanyanya nevateeri vemimhanzi zvichitevera nziyo dzake dziri kupisa pamadande mutande Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoti richaedza kugara pasi nekanzuro yechitungwiza risati ratora matanho zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nekanzuro kuti ine urongwa hwekuti vagari vakaisa majurahoro kana ruzhova vasina kupiwa mvumo nekanzuro vazvigadzirise kanzuro yakapa vagari kusvika musi wa28 mwedzi uno kuti majurahoro avo ange ave pamutemo vachibhadhara madhora ekuamerica 150 kukundikana kubhadhara mari iyi midhuri yavo yoputswa mukuru wechitrust muzvare Alice Kuvea vanoti sevagari vanoona sekunge kanzuro iri kuisa simba kuzvinhu zvisina basa ichikundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana nedhorobha ravo anosanganisira kushayikwa kwemvura nekupfachuka kwepombi dzinofambisa tsvina yemuzvimbuzi hatina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuro yechitungwiza kana omeya asi mumwe kanzura abvuma kustudio 7 kuti tsamba iyi ndeyechokwadi uye yakabva kukanzuro ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Kuvea
sevagari zvinhu zvakatikatyamadza kuona gwaro iro richiiswa mumasocial media ese mawhatsapp mafacebook max nekanzuro yedu
makanga musina kunge manzwiwo here pfungwa dzenyu padanho iri kana kugarwa nemi pasi
kanzuro yedu haina kumbogara pasi nesu semastakeholders kuti vatiudze kuti pane chirongwa chakadaro chiri munzira kuuya chechipiri sevagari tiri kukatyamadza kuti kanzuro inokoshesa nyaya dzemajurahoro ichitadza kukoshesa kuregulariswa kana kuiswa kwedzimba dziri pamutemo dzinopfuura 55,000 muguta redu rechitungwiza kana iri mari yavari kuda dzimba idzodzo dzinokwanisa kuvapa mari yekuti guta ringe richigadzirika dzimba dziri kugara pachena chechitatu ndechekuti vashandi havasi kubhadharwa ndivo zvekare vashandi vavari kuda kuti vapinde mumusha vachipwanya kana kuti vachibatsira kubviswa kwemajurahoro avari kuti haasi pamutemo
muri kureva kuti apa muzvare Kuvea
zvinhu zvinokosheswa nekanzuro yedu zvatikatyamadza zvakaita seiyo nyaya yemajurahoro mumusha umu tine sewage iri kuyerera mudzimba sewage haisi kugadziriswa
saka matanho apa hamuchatora zvii zvamuri kukurudzira vagari kuti vaite
sezvandataura pekutanga
kuti sevagari vazhinji hatisi kubvumirana nemutemo uyu saka zvinongoreva kuti 28 February vari kutaura kuti ndozuva rekugumisira kuti vari kubatswa nemutemo uyu vange vaenda kukanzuru vanobhadhara mari kana kuti vapwanya midhuri yavo hatisi kuwirirana nayo zvekare saka tati tichatanga taona kuti tataurirana nekanzuru togara pasi tonzwisisa naizvozvo tiri kumbokurukura nevatakatuma makanselas kana zvarambisisa tonzwa vemutemo kuti tochiita sei sevagari 28 wacho asati asvika
ava vanga vari mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vachitaura vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reall hands on justice vakennedy masie vanoti danho rehurumende yavadonald trump rekuendesa kujeri reguantanamo bay riri kucuba vanobva kune dzimwe nyika vasina magwaro ekugara muamerica vanenge vabatwa vaparadzwi mhosva harina kodzero dzevanhu dzarinotyora vatrump nechitatu vakazivisa nezveurongwa uhwu pavaisaina mutemo welake and rail act uyo unosungira gurukota rezvemukati menyika muamerica kuisa muusungwa vanobva kune dzimwe nyika vanenge vasungwa mushure mekupara mhosva dzinosanganisira cuba kana zvimwe jeri iri riri kuchengeterwa vanopfurikidza mwero masangano anorwira kodzero dzevanhu agara zvavo achiti jeri reguantanamo bay mucherechedzo wekuti america haichengetedzi kodzero dzevanhu sezvo vasungwa vakawanda vachinzi vaichengetedzwako vasina kupomerwa mhosva kana kutongwa ngatinzwei hurukuro yataita navamasiye nezvenyaya iyi
pari zvino hatikati pangave pane kutyorwa kwekodzero because uyu mutemo uyu wakabva nekucongress saka ndo watove mutemo wemuamerica saka kutyorwa kwekodzero inenge yanyaya yekuti mutemo wacho paunenge wakuchiimplimentwa uchaimplimentwa here vachiitarisawo into consideration dzimwewo kodzero dzinosanganisirawo kuti munhu anokwanisa kuva ane right ye yatingati pamutemo due process saka izvi zvindo zvinhu zvatikumbudza kuti maybe zvinokwanisa kuve zvichizooneka pamberi apa kuti mutemo uyu pauchazoimplimentwa ungave uchiimplimentwa zvakadii ende uyezve kungave kune dzimwewo kodzero here dzingave dzichityorwa panenge pachii
uri kuona here mutemo wakajeka uchinzwisisika uyu vamasiye
uyu mutemo uyu watove mutemo muamerica ende mutemo uyu uri kutaura zvinhu zviri clear zvokuti kana usina mapepa wakapara mhosva ndo panofanira kubatswa kana usina mapepa wakapara mhosva ende mhosva dzacho dzirimo mumutemo iwowo dziri kutaurwa marights ako kana kuti unosungwa uchiendeswawo kuchizarira sezviri kutaurwa
asi mutemo uyu unokwanisa here kunge uchipikiswa kumatare edzimhosva
pachidimbu yava mutemo muamerica and yava federal law saka kuchallenja kunenge kuchizoitika ipapapa kunenge kuchichallenja kuri kumatano ekumusoro kwakaita sekusupreme court and kana pachallenjewa panenge pakuchitaurwa dzimwe nyaya dzinenge dzichibuda kutaiwa mutemo uyu unotyora dzimwe kodzero dziri mubumbiro remutemo but honai zvinenge zvichiitika apa manje ndezvekuti kana usina mapepa uri muimmigrant asina mapepa uyezve wakapara mhosva pachanetsa panenge pane very thin line yokuti pave pachiitwa maarguments anenge ari constitutional kuti uyu mutemo usagadzwe but sezvandataura pakuimplementa mutemo uyu kune dzimwewo nyaya dzakaita senge maprocedural due processes yekuti kana munhu abatwa munhu ane kodzero dzake semunhu dzokusabatwawo zvisina kunaka zvokusaitwa tocha kana zvokusabatwa zvisina hunhu
ava vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reall hands on justice vakennedy masie vari parunhare kutexas muno muamerica nestudio 7
lamlela ndwandwe lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa wavafuve mbula
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela mshweshwe
lamlela nampa wavafuve mbula
vanotengesa zvinhu zvavo pamberi pezvitoro nemunzvimbo dzinoungana vanhu kumaruva vava kumanikidzwa kutora marezinesi yekutengesa zvinhu zvavo kana kuti hawkers licenses nunurai jena anotipa nyaya inotevera
vanotengesa zvinhu ava kumaruva vanoti vava kubhadhariswa mari dzemarezinesi dzakasiyana siyana zvichienderana nedunhu ravanogara asi vose vanoti kubhadhariswa kutengesa zvekudya zvakaita semichero yemusango utsine hwemhando yepamusoro-soro sezvo vari kuedza kurarama muchokwadi. Mumwe mugari ari kutengesa mango pamurombedzi ndiamai Jennifer Rusere vanoti vanowana madhora masere pazuva. Vanotiwo vanonzi vabhadhare madhora mashanu pasvondo semari yerezinesi yavanoti yakawandisa sezvo mamwe mazuva vachiwana mari shoma. Mumwe anotengesawo muriwo nemadomasi zvaanorima mubhuku rekwachiyangwa pedyo nemurombedzi vaSimon Chiyangwa vanoti kanzuru iri kuda kukohwa paisina kudyara sezvo pasina zvainoitira vanotengesa. Vanimrodi Chizhanje vanotengesa michero yenguva iyoyo nezvirimwa zvavanorima zvakaita semagaka, chibage nezvimwe kumangura. Vanotiwo madhora makumi matatu kana kuti US$30 yavanobhadhariswa pamwedzi nekanzuru yemakonde yakawandisa.
Malicense achoma prize atakakwira semana akanyanyisa. Even though riri regore zvaro.
Mukuru wekanzuru yeZimba Rural District Council vaEnias Chidhakwa vanoti vanobhadharisa marevenesi kuvanhu vanotengesa munzvimbo mavo kuitira kuti vawane mari yekuvandudza matunhu madiki ari munzvimbo yavo. VaChidhakwa vanoti vakapiwa mari yekuvandudza nzvimbo kana kuti devolution funds inoita zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nezviviri nemazana maviri emari yemunyika kana kuti 622,200 VIG. Vanoti mari iyi zvikamu zvitanhatu kubva muzana pamari yavainge vavimbiswa yavanoti ishoma zvikuru pane mabasa ose anoda kuitwa. Mukuru wekanzuru yenyaminyami kukariba vaPeter Chinoda Kufa vanoti mari dzekuvandudza matunhu dziri kuvayamura kuvaka zvikoro nemakiriniki mudunhu mavo mavanoti muchine zvikoro zvisina midhuri.
District rakasarira sereki munyaya dzezvikoro nemakiriniki. Saka naizvozvo kanzuro yakaona zvichikosha kuti mari dzedevolution dzatiri kuwana kubva kugavhumendi tidziendese panyaya yekuvandudza zvikoro zvemuarea.
Asi vachinoda kufa vanoti mari iyi iri kuuya iri shoma zvekuti zvichavatorera nguva kuti vavake zvikoro zvakawanda vachiti gore rapera vakapiwa zvikamu zvitatu kubva muzana pamari yavainge vakavimbiswa. Munyori mubazi riri muhofisi yemutungamiri wenyika rinoona nezvebudiriro yematunhu kana kuti Secretary of Presidential Affairs and Devolution vachafadzwa muguti vanoti makanzuru anofanirwa kubhadharisa vagari nevanotengesa mari dzemarevenues nemutero kuitira kuti vawane mari yekusimudzira nharaunda dzavo.
Mutemo wedu ndewekuti mari inenge yakolektwa nehurumende percentage iyoyo ndo inoenda kuzve92 local authorities asi havapuhwe vose mari dzakafanana. Asi munofanira kuziva zvakare kuti hurumende izvezvi tiri kunetsana nevanhu kuti atichada vanhu vanosenzera outside yatingati outside the fiscus vanhu vasina chavanobhadhara kuhurumende.
Vagari kumaruva vanosungirwawo kubhadhara mari yemutero dhora rimwe chete rekuamerica pamunhu anenge apfuura makore gumi nemasere iyo inobhadharwa kuna sabhuku. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tichienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashingtoni. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Aleta muzorewa vanova ivo varikushanda vachibatsira zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose panyaya yezvikoro zvavanokwanisa kuenda kunze kwenyika uyezve nemabasa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kubata pari zvino?
Basa randiri kuita zuva nezuva ndichimuka ndichirara ndere kutumidzira information kuvana vekuZimbabwe kwese kwese kwavari kuti vawane chekubatana nacho kuti upenyu hwavo hunge huchienderera mberi uye kuti vakwanisewo kuzvichengeta nekuwana basa rinovapa upenyu hwakarurama.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa iri semudzimai ari muno muAmerica muchibatsirawo vanhu pasi rose?
Ini muno muAmerica ndakauya nepamusana pekuti hurumende yeZimbabwe yakandibhadharira chikoro vachibatana neAmerica 1983. Zvese zvaifanonge zvakaitika pandiri zvakaitika ndakawana upenyu hwakanaka muno muAmerica. Ndiri kutambirawo kamari kanoonekera kuti ndinge ndiri munhu ari kurarama muAmerica zvakanaka. Saka ini ndachizova mugari wemuAmerica ndakaona kuti ndine mukana wokubatsirawo vamwe vanhu kuti vawane chekubata sekubatsirwa kwandakaita. Saka zvakandipawo shungu ndichiona kunetseka kunoita vanhu kuti vawane mabasa kuti vapedze chikoro kuti vangowanawo upenyu hwakarurama. Handingati ndinoda kuti zviitwe nemumwe munhu, ini ndigere ndakangotarira. Ndakaona chiri chinhu chiri mumaoko mangu wokuti ndibatsire nepandinogona napo. Ndo zvakandiita kuti ndibatewo kandima kangu kandakabata ikakaka kubatsira vamwe.
Zvii chaizvo zvamunobatsira nazvo pari zvino?
Pari zvino zvakati wandei. Ndinoenda pasocial media paplatform yainonzi LinkedIn yemaprofessionals. Ndinotsvagiridza vanenge vachiadvertisa zvinhu zvakaita mascholarships evana vanoda kuenda kuzvikoro kubvira kufirst degree kuita maPhD nemamasters. Ndinotumidzira information yakadaro. Ndichizosanganawo nezvimwe zvinobva kuUnited Nations zvinopawo kubatsira anonzi manonprofit organizations kumusha vanovati manongovernmental maNGO vanenge vachidawo kuti vaapply tumagrants netumari dzokuti vatange maprojects avo. Ndinowanawo information iyoyo ndichiisa pamaplatforms eWhatsApp nepaFacebook naipo paLinkedIn pangu. Saka zvimwe zvandinobatsira nazvo actually now that I think about vana vari munhu vanenge vauya vachiedzawo kuti vange vachirarama upenyu husina kunyanyooma nyika ino yakaoma. Saka tinoedza kuti vana ava vadzidze kuti vanoshanda sei nevamwe muzvikoro, vanobudirira sei kuti vasanyanyotambudzika kuti havazi kumba havana vanovasapota. Saka zvinhu zvandinosapota nazvo zvakati kuti asi shuviro yangu ndeyekuti vana vekuZimbabwe vange vaine chekubata pese pavari.
Vanenge vachida kushanda nemi kana kunzwa zvamuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanogona kundiwana paFacebook pangu. Vanotevera zita rinoti Aleta Mujei Muzorewa. Profile yangu inoshare information dzese dzandiri kutaura idzi. Vogozondiwanawo paWhatsApp pangu. Namba yacho iri 702-245-1401. Ukaenda paWhatsApp pangu unotambirwa nemessage inokupa mainstructions ekuti uite zvinhu zvitatu. Chekutanga kukonekta neni paLinkedIn. Chechipiri kuenda paFacebook kuti uone zvinhu zvese zvandinenge ndichipostawo ipapo. Chechitatu ndechekujoina magrupu andinawo paWhatsApp anopa information dzese idzodzo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shoma. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa matanho ari kutorwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ekupinda munharaunda vachinzwa pfungwa dzevabereki pamwe nevarayiridzi pamusoro pemafambiro ari kuita dzidzo munyika. Tabata mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure.
Tinotenda mukoma zvakandeberi kufamba kwatiri kuita tichiita nhaurirano nevabereki nevarayiridzi tichinzwa muono wavo panyaya yedzidzo. Tikusarisa zvinhu zvaka wandiye tichitarisa nyaya yelena wofe tichinzwa vabereki vazhinji vachinyunyuta kuti vakaomerwa mari dzavo hadzisi kukwana kuti vana vavo vaende kuzvikoro. Kana kuri kumamisha kumwe kune nzara yakanyanya havatorina chekudya. Wana vaya kana wasuka kushikoro, kurukusuka kusina cheku jiwa zakari. Chopiri tukona wamu agara kumba waka wanda watu kusangana nao, wana drop out ni mkutu waza kupatana ma school fees. Chitari saonya ya mdorobe ya kuchiririza, nyaya ima extra lessons kutuwabili kwa sinji wari kuchema, kutumari ya kupatana ma extra lessons ili kuwari mire avasku ikona. Wachikuru zira kutu ya urumendi ya badara varairizi. Varairizi wachema ni ya muoro, kutumari ya wa ya wakutambira wa ishomu, ya urumendi ya wapu wa muoro, unaita kutuwa kwanisi, kushanda basara wa wakafara. Asikune nyayazo ya nyanyo neta ya curriculum. Kwa zinji wari kuti, curriculum za kungo chingwa chingwa. Na buku hachu hapana wala elizu wachiti. Havana kumbo uzu kwa kuli zunye tuwa sii basari. Jara wapu ya renyo curriculum. Usatu kwa uzu kwa kone kwa kutili basara kwa runo batu wa sii. Uye jemari ya kusupporta kwa implementa curriculum ita. Shukoro zuri kuti asuina. Fabiriki wari kuti ndiwa ze wako badara mari ze kuti nyu curriculum ii implement. Fabiriki wari kuti wari kuti badara skuwa zimeo mari ze kuti zikune shuwa kwa shunda kuhi kwa nye district. Kune mafunctions akasi ya nasi ya na wari kuti wa contribute. Kwa msoro zupe kubadara ibo zizo yewana iwe ya wakara waru kutuhomerwa ni kubadara kwayo asisi zini chakanya nyona inyonga nyonga mu education sector iliku pupuru wadu wabere kine wara elizi pamuchetu
saka jamuru kuwa na mchakuru zei mnozo zishandisa kupi uye jinozo batsira ane nzira ipi mkuwandu za zizo ye mnyika
ungororo ii iliku da kutibatsira kutituumpe evidence ya kakwana kuti tezipi jiripa ground kuti kanataa kutawara ni urumeni kanatisinge chichaka mainda tukunya tozia jiripa ground. Chepiri, aisi ungororo chepi, kupana na mazano, ne wabereke. Kutinyaya education aisi emu nungwe chepi. Aisi ya amalgamated roads ya tunyino Zimbabwe. Inyaya emu wana wese we Zimbabwe. Mkata zamu, imba nunga imba ika ega mwinika, ito rinye mwana alenda uchiporo. So, tinyaya tita kutikana, tabatila na kukazila ma solutions. Tozweka chirwira angwe, zwe kutiti approach wanu wane ma solutions kutuwa kukazilis. Tumwene zangu watu kutosanga na wane ma solutions. Atiku mbata kukazilisa pa mwje na communities. Ajisi ya ato gazirisu kwa mkomuniti mwomu. Hii bada mbuziko mamu wane nga wane na wama digi digi. Arukusara achito gazirika.
Mwuri kushanda ni urumende ere muongorore ya mwuri kuitai.
Urumende yedu tunoshanda na yo saka nyanya. Inga isi nzutanda mzee asisi nurambatiri uisa kusika sutanda ya zuzu zafa. Vacha anzuwa. Zati ya zishandisa mkati ya zati ni magwaro atiri kugazira. Mamwe tuku siya pa mark school at school level. Eku nyunyuta kwedu. Nekuto gazira misangano. Nekuto sakana ne mali daze skoro. Kwa tine getanzuwa kutikune damu ziko. Mata mzuwa shito gazirika. Tinitore na urano zati yeti shito ya nama local authority. Kwa mapetition, tisi kazirisa nyayetizo. Kusendro government, takala tine misangano ya tino mboita, tinutora zuhini za tanzwa, tikenge tiyo zishandisa imomo, tikenge tani atuotuma policy brief, anazo upa guidance kuurumende, kana jingi yaka kuterira, tizo yedu yejika yosumu ziru.
Mangama katerira kumutunga miru ya sanga nore Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Eva Obet Masara ure Mchirongwa chedu upenyu wedu. Terira ito karashondurno uya abotino kupaichimwe chirongwa. Na uzemi tambo, mumwe muimbi wechidiki achiri kusimukira Roy nikuda kwa sheka chiko uyano zika nwaneri kuti Uriano ari kufariru watu wakanyanya newanu wakawanda pa masaisaye social media ne zimbo zake izo zirikuita mkurumbira zvikuru pa madande mtande nepa nefenyuro zakasi yanasiyana mwinyika. Pasmon Glovu anotipanya eno tevera.
Zimbo za Oriano zirikuita mkurumbira pare zvino dzinosanganisira kubara mambo, makarima mpoto, nekamwe kanonzi ndakuda super glue. Oriano anoti arikufara zvikuru nedano rasvika nemimanzi yake iyo yanoti yakatangira mukuimba mukereke.
Ndukufara zisangaiti nekuti manzi yangu kutambirika. Ndukuti nagafambo hapo ni hapo ndugu nzwa Oriano. Nakatosiko hapo zito nzwa Oriano. Hai wandino stenda. Asindi chito roo mdiki. Tichiri kutozama. Tichiri kutoshinga ila kuti. Tisimu ke itisiko upane wama waka kunda kare.
Achipindura mibunzo eva kawanda yekuti izirakirno itasira karerekera kunere muimbiane mkurumbira Ja Preza. Oriano anoti muimbi uyu Ja Preza. Ndiya kamusa chipo chake.
Isusu takatarisa mkoma Ja Preza munhu mukuru
zvakanyanya sezvekuti chinotovawo chishuwo chedu kuti tisiko panenge vari saizvozvo. Saka kana muchinzwawo kuti izvi rangu rakarekereka, aiwa tinozvitenda kunzwa kwenyu, hatingadzivisi, asi vanhu vakuru vaya.
Mumwe wechidiki anofarira dzimbo dzaOriano ndiKeith Tavarwisa, uyo anogara muHarare. Tavarwisa anoti anonzwa kusimudzirwa nemimhanzi yaOriano.
Oriano inini anondigonera, music yake hainoti motivator singaite, inoridzika chiro papi, chiro pano vabereki, chiro pano vadiki, kozi haina zvinyadzi. Yaanogona.
Vanongora nezvemitambo vakazvimirira vachishanda usemudzidzisi wezvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti muimbi uyu ane mikana mikuru yekusimukira nemimhanzi yake sezvo achiimba musambo unofarirwa nevakawanda munyika.
Anoda kuti ane future yekunyatsobudirira nemusic yake, nekuti munhu kuti unyatsobudirira munyika yaunoimba unofanira kuimba music inoenderana nenzvimbo yauri, inonyatsoti vanhu vanoiti pakaiteerera vanonzwa kuti yes, iyi ndiyo yatingati imusic yedu. Saka ukaona sesu yakaita sandakuda unonyatsoona kuti Oriano ari kuimba zvinonyatsoita maungira muhana dzevateereri vake vemuZimbabwe.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vanoti sangano ravo riri kugadzirira kuzoita zvirongwa zvekudzidzisa vaimbi kushandiswa kweunyanzvi hwechizvino zvino kuti vawane upundutso mumabasa avo.
Kudzidziswa nezvine chekuita nemashandukiro ari kuita technology yeart. Saka tiri kuti gore rino iri uyai muregister, mapromoters ngavauye varegister vachirinyiwa malicense avo, nekuti hazvisi kuzobvumirwa kuti paitwe maevents nemapromoters asina kuregister.
Oriano uyo akaberekerwa muHarare anoti akatanga kuimba achiri mudiki muchechi anopinda apo ainge achiri kuchikoro chedzidzo yepasi. Anoti wacharamba achiimba kuchechi yaasina kuda kudora nezita, uye kambo kake kekutanga kakaburitswa muna 2019. Oriano akabatanawo nevamwe vaimbi vanosanganisira Pop 10 pakuburitsa kambo kanonzi Akuna Mata ako kari kufarirwa nevakawanda. Oriano mutambi anoita unyambo dzekusetsa veruzhinji kunze kwezvemimhanzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vateereri, hechinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Show na. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano rinomirira vagari vemumusha wechitungwiza reChitrest rinoti richagara pasi nekanzuru yechitungwiza pamusoro peurongwa hwayo hwekuda kuputsa ruzhowa kana kuti majurahoro achawanikwa akavakwa zvisina mvumo. Vanorwira kodzero dzevanhu vopa maonero avo padanho rakaziviswa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekuti vachaendesa kujeri reGuantanamo Bay kuCuba vanobva kunze vasina magwaro ekugara muAmerica vachasungwa vaparadzi mhosva. Muimbi Roin Kudakwasheka Chiko, uyo anozivikanwa nerekuti Oriano, ofarirwa zvakanyanya nevateereri zvichitevera nziyo dzake dziri kupisa pamadandemutande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumireiku. Tsambambozha yedu inoti Studio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.